chief ndivana ana tigomarenda razinduna iro rezvinhano zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabhazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose danho ravanoti harisi pamutemo Chief Ndwene vanoti goma renta razinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevere vachiti ndipo pakasvikira mudzimikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu mumashoko avakaburisa patwitter chief ndwene vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti goma renta razinduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende vezanu pf pamwe nevanhuwo zvavo
nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munorondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazivi uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanisa kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 tabazinduna campaign
zvichiyera kupiwa kwakaitwa vaambrose prize munzvimbo yavo ishandwene vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vavictor matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vanick mangwana vakashora chief ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango asi mutauriri webato rezapu vaipitule maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa chief ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato rezanu pf inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro
Charumbira, coaching Charumbira, as you put up a chain, could he have no ticket at Zanu PF? She knows the city by Bumirom Tema as you perform with an echo in a Yaka. So, currently, court order, Buddha, my court, it is Rambita, coaching Charumbira with other partisan, at Bumirom Tema as a Nabu TV Resozo, is at Rambon Vanois, Yaganya, which if you were never put out on behalf of his people, as he. Kushungurudziwa kuita stand up for what is right
nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yachief ndiweni asi vakazokundikana bato remdc inotungamirwa navanelson chamisa raburisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwachief ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba chief ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo boka rechidiki remdc muulawayo ratsigirawo mashoko aya imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati chief ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo
sosemangete mdc atiri kufara nemabatirwo ari kuitwa chief ndiweni nehurumende nevatsigiri vezabatiro zanu pf chief ndiweni vari kutaurira vakamira vanhu vavo ndava vanhu vavo vakasiita matambudziko akasiyana siyana ende semhindu yakabva kuzanu pf nehurumende chief ndiweni vari kuwanikwa vachishungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana isusu sebato remdc munobulawayo tiri kuti izvozvo zvinofanirwa kumira kuti hapane ino nguva zvichinda mberi hatiri kufara nemaitiro ehurumende hatiri kufara nemaitiro evatsigiri vebato rezanu pf ndava mashipa haana bato raakamiririra
asi imwe nhengo yecentral committee yebato rezanu pf vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti kukurudzira kwachief ndiweni kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vati hazvikodzeri kuitwa nemadzishe
madzimambo edu muno muzimbabwe tinoziva kuti ndiyo vanotarisa kana kuti kuchengetedza ibvu redu enyika yedu saka vachief ndiweni pavanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguva kwemunda munharaunda yavo vanga vasezvongo havo asi pavazorasika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varungu ava vati pamhezve nemasashes aya agara atotikuvadza kudhara agara atokuvadza ikonomi yacho kudhara ipapo ndoba noti chifu vatadza
pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira ishendiweni vachiti ishendiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava